Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavaterere tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumi guru 6 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakunzwa zviri nani pada ndiri 2 weeks ago. Ndofunga kuti ndaita progress zvakanaka maererano neutano hwacho.
Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaita kuSouth Africa. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato rezano PF. Vanoda kuenda kunogara kuAmerica vokurudzirwa kunyorera muchirongwa cheDiversity Visa Program. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaitwa kuSouth Africa. Vatsvangirai avakaenda kunorapwa kuSouth Africa mwedzi wapera havasati vataura mbune nevatori venhau kunze kweStudio 7 nhasi, uye akandeka kutanga kubuda pachena vachitaura pamusoro peutano hwavo. Vatsvangirai vanova zvakare mutungamiri wemubatanidzwa yamamwe mapato anopikisa achakwikwidza musarudzo akabatana weMDC Alliance vanoti havaone chinovakanganisa mukutungamira MDC Alliance musarudzo dza2018 zvisinei kuti pane vamwe vari kuti vasiye chigaro chavo. Blessing Zulu Studio 7 ataura navatsvangirai pamusoro penyaya iyi.
Ndakunzwa zviri nani. Pada ndiri 2 weeks ago. Ndofunga kuti ndaita progress yakanaka maererano neutano hwacho, uyewo madhokotera kuti ndimbozorora vakagona kuti tisanyanya kuita zvinhu zvakasiyana. So ndiri kunzwa zviri nani.
Saka munotarisira kuti mudzoke kumba rini?
Ndine review neMonday. Kana ndaita review neMonday madhokotera vaita review, ndinofunga kuti next week ndinogona kunge ndadzoka kumusha.
Asi muri kunzwa henyu kuti haiwa zviri kuita zviri nani, zororo iri riri kubatsira zvikuru.
Handina kumboziva kuti zororo ringabatsira zvakadaro. Pane pamwe patinenge tichingomhanya fanika mujamba jecha pese pese, bati nyama inenge ichirwadziwaka. Saka inoda kuti imbogadzawo pasi.
Vamwewo vanopikisa mubatanidzwayo vari kuti vatsvangirai vangakwanise kuti vatungamire here ivo vachimbosimbirwa nemuviri, kana kuti vanofanira kusiyira mumwe kuti atungamire, mungati kudii?
Ndindozvionaka pandakambotaura kuti ndarwara ndakaudzwa nomunhu here, kana kuti ndindega ndakataura kuti handingagoni kumanikidza zvinyuka kana ai mwiri yangu isiri kuita zvakanaka, ndingaramba ndichimanikidza zvinhu zvaita sei. Ko ndindega here mutungamiriri muZimbabwe? Kana ndaona ka ndisingakwanisi kuenda mberi ndinongotaurira musangano kuti handichakwanisi, then vanhu vosarudza mumwe. Zvakangofanana neiko kualliance kwacho, kana vanhu vanogona kuzotsvaga mumwe ndombe zvinhu zvasvika. But pari zvino handioni sepane cause for concern and panic. Nokuti kurwara munhu anorwara orapwa.
Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanga vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri musakanganwa kuteerera hurukuro yedu yakareba navatsvangirai nemusi wesvondo. Vamwe vakuru mubato rezano PF vari kudivi rinonzi Team Lacoste iro rinonzi rinotungamirwa nemwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti vamirira kunzwa mangwana kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachati kudii pakukandirana makobvo nematete pakati pava Mnangagwa navaperekezela Mpoko pamwe naamai Grace Mugabe kune rimwe divi. Vamugabe vari kutarisirwa kutaura pamusangano wevechidiki vebato ravo wepagore wakananganawo nekugadzirira musangano wepagore webato weannual conference uri kuitirwa kuGwanda. Musangano uyu uri kuitwa kumuzinda weZANU PF muHarare mangwana. Nezuro vamunangagwa vakabuda pachena kuti vainge vaisirwa muchetura asi vachisimbisa havo kuti hauna kuisirwa kuGwanda uko kwaitwa musangano weZANU PF. Vakashorawo vampoko vachiti vainge vachireva nepasipo pamashoko avainge vataura. Amai Grace Mugabe vachitaurawo nevechidiki mubato ravo kuHICC muHarare vakashorawo zvikuru vamunangagwa vachiti vari kuvapuma uroyi kuti vaida kuvauraya neice cream ine muchetura. Amai Mugabe vakadzikisawo gejo apo vakati pane vamwe vanhu vari kuronga kupirigura hurumende. Asi vachipindura mashoko aya sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Muchangwa vaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vari kushandisa muchato wavo zvisizvo vachivhundutsira vanhu nemapoka ari mubumbiro remutemo ivo vasiri muhurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF Dr. Ignatius Chombo akatanga nekuvabvunza kuti pane musangano here uchaitwa nechimbi-chimbi kugadzirisa matambudziko ari mubato ravo.
Aiwa, pana musangano wechimbi-chimbi.
Nekuti panga paine mashoko ekuti kunogoda kuitwa extraordinary politburo meeting kuti muuze nyaya dzacho.
Wati nyaya, hapana nyaya hirika.
Iko kutetara.
Nini ndiri kuno kumusha hapana nyaya. Hapana nyaya ndiri kuona yekuti kwa kutama nyaya yezira politi bilo. Nchango yezira politi bilo yezisho hapana nyaya ndiri kuona. Mbukizi wona yeko kufika.
Saka ime politi bilo yiriko rini ya mcha da izirai?
The October 1 ndiri kuhunga the first 2 weeks of the month I'll find the rest.
Iyo kukandra na makovu ni matete kurukuit kwa pakati peva tezeri we mtungambiri wenyika ziruku gaziri kwa sei
gaziri kwa kuti kwa siku kwa kwa watu zika sei
tiziku wana panenge pane kupesa na mashoko panyaye mchetura yanga ishita urwa na vamunangagwa ne mashoko wakata urwa na vampoko
aaa iwa kana hiti ya wata ura kana ufunda iwo kana eno vipi hatalo nukunga yo ilini dirika studio ni musangano la kwa indigo mwuku pati my blessing
ya saka izi zinge ziru kuna vamgabe neo watungabira o kete kuna wachombo
ziru kuna amulika shoko ndi ya nukindi ya shoko la ina nukia mpindi ya shoko na atalo kutepa ashwa.
Nekuti kava muwanenge vangawa kutoti aiwa bato rinenge rakupatsaduka nepakati nenyaya yekunetsana uko.
Aiwa bato rakasimba jazi. Ndo rakasimba mai rakatosimbisa. Ndikutohwina maelections futi gore rinouya hands down. Rakatopasana ukare riku rakafa dere NDC. Vedu rakasimba.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF Dr. Ignatius Chombo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge avati musangano wemangwana vakakosha zvikuru.
Musangano uyo vaZulu wakakosha zvakanyanyisisa nekuti kana muchirangarira inimi zviri kuitika izvi. Zviri kuitika pari zvino kutukana kumapisha pisha ari musangano akatangira pamisangano yairongwa nevechidiki ainzi Meet the Youth Rally iwayaya. Bati mukarangarira zvakare makore mashoma adarika pakazodzingwa mai muJuru paya paya munorangarira imi vaZulu kuti pane umwe musangano zvakare wakazonyatsoburitsa pachena kuti mumusangano weZANU PF manga mane zvipoka kana kuti zvikwata zvakawanda wanda. Musangano waizotaurwa nhau dzekunzi vana vechidiki vakazengovarara vasina chavadya pakazotaidzwa vamugabe kuti vazogadzirisa nyaya iyoyo. Saka panoitika misangano yevechidiki ndo panozewa kuti gwara remusangano riri kuenda kupi zvakarewo neiyo nyaya ndataura yekuti zvakabva pakuti papachiitwa iyo misangano yekunzi Meet the Youth yanga ichiitwa yanga ichiseenzeswa namai Mugabe navamugabe kuti vange vachitaka vamwe vavanoseenza navo kunyanya nyanya avo vari kunzi vanoseenza navamunangagwa saka tinogona kutiona mangwana pachitokuda hwaro hwekuratidza kuti vamunangagwa vacharamba vari mubato here kana kuti vanenge vaakutotinwa kuti vabude
tichitaurawo nevanoronga mabasa mubato rezanu PF Dr Ignatius Chombo vati ivo aiwa havasi kumboona matambudziko akanyanya sezviri kutaurwa nevemapepa nhau panyaya yemapisa pisa ari mubato ravo munoti kudini mashoko
aiwa izvozvo zvinotarisirwa kune munhu anenge vachomba akabata matombe avakabata yayo nekuti kuti vachomba vabude pachena vachinge vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusangano mavo musangano mavo zvinogona kuvaremera asi tingatongotaura ndechekuti dai vachomba vaita semunhu asiri kurarama ari akaita chamunyurududu ari pasi pemvura dai vatoitawo semunhu ari panze ari kuratidza kuti vari kuona zviri kuitika mumusangano mavo nekuti kuti vange vachiita chiramwa kana kuti maramba yayo kuti hakuna zviri kuitika isi tese tichiziva kuti mumusangano mavo mapindwa napongwe zvinogona kuva netsa
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabhenge vari parunhare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 mapurisa ekukaroyi mudunhu remashonaland west akanyima bato remdct mvumo yekuita musangano nevatsigiri varo munhandare yechikangwe mangwana mugovera nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvina kunyatsotsanangurwa mutauriri wemdct vaobert gutu vanoti musangano uyu wanga uchitarisirwa kutaurwa nemumwe wevateedzeri vavatsvangirai vanelson chamisa wanga vakanangana nekukurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziende neuwandu hwadzo kunonyoresa kuvhota kuitira kuti dzigozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya izvo zvinoitika panguva iyo mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF varobert mugabe vari kutarisirwawo zvakare kutaura pamusangano wevechidiki wezanu PF uri kuitirwa pamuzinda webato iri muHarare mangwana vagutu vanoti zviri kuitwa nemapurisa zvinorwadza sezvo nyika yatarisana nesarudzo uye mapato ose zvematongerwo enyika achitarisirwa kupinda mumativi mana enyika zvisina dambudziko kuti asangane nevatsigiri vavo ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iye
ichokwadi mapurisa vakanyora tsamba vachitirambidza kuti musangano wanga uchida kuitwa muchikangwe stadium mumusha wekaroyi mangwana musi wemugovera wakanzi hanga ufaenderera mberi chikonzero chavakapa patsamba yandakaona ini yandakatarisirwawo hachigutsi zvamuchose nokuti vanoti ivo hamanzi makanyora tsamba yekuti zivisa musi wa2 gumiguru musi wa2 october saka mazuva mashanu hamunofanira kunge makatipa hakwani kuti muzoita musangano musi wa7 gumiguru
asi pamutemo zvinofanira kunge zvichiitwa sei
kana uchida kuita musangano ingangonzi muchirungu epublic meeting unonyorera kana kuzivisa kumapurisa nokunyora in writing kuti uchazenge muchida kuita musangano panzvimbo yakati nenguva dzakati kusvikira nguva dzakati hazvipi mapurisa simba kuti taakukupai mvumo kana taakukunyimai mvumo
saka muchaita sei mushure memhinduro yamakawanai
hongu taikwanisa kuti tiende kumatare saka taona kuti regai tipostpone todhonzera kumberi mazuva mashoma anopfuura maybe svundo rinoteera kuti tizoita musangano uyoyo nokuti taona kuti panyaya dzestrategy kuenda kukoti nemazuva asara neinei hazvisina uchenjeri hwakanyanya
musangano uyu wanga wakanangana nei vagutu
musangano uyu wangazenge uchinangana nekukurudzira vanhu kuti vanonyoresa kuvhota wanga uchiadreswa kana kuti wanga uchisungirwa wakaadreswa nemumwe wavatevedzeri vapurezidendi tsvangirai vanova vachamisa chinangwa kana tingangoti dingindira romusangano uyu ranga riri rokukurudzira veruzhinji kuti handei tinonyoresa kuvhota tinorejesta pabiometric voter registration exercise iyo yanzi blitz iri kutanga musi wa10 gumiguri kuti vana vezimbabwe vagara vakagadzirira nokuvazivisa kuti zvinodiwa pakunonyoresa chii
mutauriri weMDCT vao Betty Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nenzira iri kuitwa mukunyoresa vavhoti neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye mabatirwo eurongwa vanoongorora chirongwa ichi. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vataura natanonoka wande weStudio 7 shuviro yavo pamusoro penyaya yevaongorori vechirongwa chekunyoresa kuvhota.
Hapachina nguwa yakawanda yekutrena iwo maobservers acho akawanda kuti maobservers haangangotanga nekungopinda mundima vanofanira kunge vachiziva kuti chirongwa chacho chiri kufamba sei. Saka nguva yekutrena maobservers iyoyo haipo. SeHarare vakanga vati avo vachange vachiobserva vari muHarare accreditation yaonetwa nhasi uno vaenda nhasi vanoda kuaccreditwa veZimbabwe Election Support Network. Asi zvanhasi zvatotadza kureva kuti taane mazuva maviri matatu chete 10 October isati yakwana.
Makataura nezekere uye vakati chii?
Takataura nezek hatina response yatati tawana kubva kuzek. Asi sisu chatakumbirawo kuzek nhasi uno tsamba yandatumirawo kuna Makarau takumbira isusu kuti veZimbabwe Electoral Commission vaite chimbi chimbi kuru akredita maobservers edu.
Kwa zvino nguva dzacho zvadziri kuramba dzichishomeka, munofunga kuti zvese izvi zvichaitwa nenzira yazvo yakakwana here?
Ndozvatagara tichitaura kuti izvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nenguva zvichirongwa zvakanaka uyezve tichinyatsoziva tose kuti ndo mafambiro azvo. Hatifaniri kunge tichiita kunge tiri kuhwandira naiwo umbowo hwese kana kuti information yese. Mashoko ese anofanira kunge achishandiswa kuti basa rese rifambe zvakanaka, anofanira kubuda pachena.
Avanga vari vaAndrew Makoni vanovesa chigaro weZESNI vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iye. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa unorwira kumisa kushandiswa kwezvombo zvenuclear weInternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons nhasi wawaniswa mubayiro we-2017 Nobel Peace Prize. Vachitaura pamusoro pekuwaniswa kwechirongwa kwemubayiro uyu, amai Berit Reiss Anderson vanove mutungamiri weNorgen Nobel Committee vati vanhu vari kurarama mupasi rakatarisana nenjodzi yekuti kushandiswa kwezvombo zvenuclear kuri pamusoro pane zvazvaive munguva pfupi yadarika. Muzinda weAmerica muZimbabwe svondo rino wakaparura chirongwa cheDiversity Visa Program kana kuti Green Card, icho chinopa mukana wekunogara kuAmerica kubva kunyika dzine vanhu vashoma vanoenda kunyika iyi pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Magwaya vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvine mukana wekuwana mavhiza ekunogara kuAmerica pasi pechirongwa chavo chinoitwa pasina mubhadharo. VaMagwaya vanoti vanhu vanofanira kuenda padandemutande remuzinda weAmerica kwete kupa vanhu mari. Vanoti gore rega rega pane vanhu vanobirwa mari yakawanda nemakoronyera anenge achivanyepera kuti anokwanisa kuvapa mukana wekuwana mavhiza aya.
Well, sure, it's commonly known as the green card lottery, but officially it's referred to as the diversity visa lottery.
Inozivikanwa sekuti green card lottery, but zita rayo chairo e-diversity visa program, uye inoitirwa kupa mukana wekuenda kunogara kuAmerica kubva kunyika dzine vanhu vashoma vanoenda kuAmerica. Zimbabwe ndeimwe yenyika idzi.
Pasi pechirongwa cheDiversity Visa Program, vanhu vanenge vanyoresa vanopinda mulotari hurumende yeAmerica ichizodoma vanenge vaita rombo rakanaka. Asi zvinodiwa ndezvekuti munhu anofanira kuratidza umbowe hwekuti anokwanisa kuzvibhadharira ndege kuenda kuAmerica pamwe nekukwanisa kunozvichengeta kana kuzvishandira kuAmerica sezvo chirongwa ichi chiri chekupa mavhiza chete.
One has to be able to demonstrate that they could be self-sustaining when in the United States.
Munhu anofanira kuratidza umboo kuti anokwanisa kunozvichengeta kuAmerica nekuti apa unongopiwa visa chete.
Hurumende yeAmerica inopa mavhiza zviuru makumi mashanu pasi rese uye zviuru zvisere kana zvipfumbamwe zvemavhiza aya zvinoenda muAfrica. Gore rega rega Zimbabwe inowana mavhiza aya makumi mashanu kana kudarika. Pane mashoko ekuti hurumende yava Donald Trump ine urongwa hwekumisa chirongwa ichi, asi vamagwaya vanoti havana zvavangataura pamusoro penyaya iyi sezvo usati wave mutemo. Vanoti Congress yeAmerica ine mvumo yekudzika mutemo wainoda nguva ipi. Vateri mutsvangwa vakamboenda kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanoti vaTrump vanofanira kureka chirongwa cheDiversity Visa chiripo sezvo chichibatsira vanhu vakawanda pasi rese.
Ndinoona kuti apaka padai pafungwa zvekare nehurumende yavaTrump, nekuti chirongwa cheGreen Card chinga chichibetsera vanhu vakawanda pasi rose vanoda kutanga upenyu hutsva kuUnited States of America. Saka ndinofunga kuti izvi dai zvange zvatariswa neCongress. Nekuti handione kuti urongwa iprogramu yeRotary takangokura chingoziva kuti iripo kubva kare nakare. Zvino kana vaTrump vakuya vachida kuti vaibvisa, handione chiri chinhu chakanaka.
Hurumende yavaTrump iri kuda kuderedza uwandu hwevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachinogara muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mukuru we United States Agency for International Development, USAID, va Mark Green, vanoti gore ra 2017 rakaita njodzi zhinji nokutambudzika kwevanhu kwakawanda. Vachitaura pamusangano wokubatsira nyika dzine vanhu vari kutambudzika, va Green vakati mumakore ano tiri kuona kunetsekana kwenzvimbo nevanhu kuri kuitika takatarisa. Vakati America ndiyo inopa rubatsiro parunodiwa kupfuura nyika dzese, vachiti gore rino rakaoma zvikuru. Kumaodzanyemba kweAmerica nedzimwe nyika dzemuCaribbean kune kutambudzika mushure memadutu mupengo matatu akauraya vanhu vazhinji, ukuwo Mexico yakawirwa nenjodzi yekudengenyeka kwenyika kaviri mukati memasvondo maviri. Mwedzi wapera, USAID yakatuma nyanzvi kuMexico nekuCaribbean kuti dzinobatsira munjodzi idzi. Kusanaya kwemvura nokurwisana muSouth Sudan, Nigeria, Somalia nekuYemen zvakakonzera kushaikwa kwezvekudya. Vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri vakatarisana nenzara huru munyika ina idzi. VaGreen vakati America ichapamidzira rubatsiro kuvanhu vari munjodzi nemari inopfuura zviuru mazana mashanu yamadhora kunyika ina idzi. Izvo zvichasvitsa mari iyi pamadhora mabhiriyoni maviri nechidimbu. Kuchamhembe kweAsia, mazana nemazana ezviuru zvemaMuslim echiRohingya vari kutiza misha yavo muBurma vachitsvaka upoteri muBangladesh, nyika isingambokwanisi kubatsira vapoteri vakawanda zvakadai. Vapoteri vari muBurma ava neavo vari muBangladesh vanoda rubatsiro nokukurumidza. America ichapa mari inoita mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora kubatsira vanhu vechiRohingya nenyika inovachengeta. VaGreen vadzamisa kuti America icharamba iri iyo nyika inobatsira vanhu vari munjodzi pasi rose. Vakati kungave kubatsira padengenyeka nyika, patadza mvura kunaya kana pane kurwisana, America inozvipira kuti ichange iripo ichibatsira avo vawirwa nenjodzi, vachiti ndizvo zvatiri isu vanhu veAmerica. Mashoko aya anobuditsa pamire hurumende yeAmerica pamatambudziko anobata nyika dzepasi rose. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda mumaquarter final pasina manyukunyuku anowanzofambirana nemakundano akadai. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kubuda kwakaita zvikwata zvine mukurumbira mumakundano aya: cheDynamos, Highlanders, Chicken Inn, FC Platinum Mengezi, Platinum Stars. Kwasiya makwikwi aya asina manyukunyuku anowanzofambirana nawo kana makwikwi aya asvika maquarter finali. Chikwata chinoteverwa nechaunga chasara mumakwikwi aya iCapes United, iyo ingangobuditswa zvekare apo yakananga kuma Glass Stadium kunosangana neShabani Mine iyo inobheba moto unotyisa kana iri pamusha payo. Kunyange hazvo vachiri kubuda pachena ve Premier Soccer League nevanoisa mari makundano aya vari kunamata kuti ma Green Machine arambe ari mumukombe uyu kuitira kuti parambe paine mutauro nezvemakundano ezvikwata zvemupremier soccer league aya. Kuti isvike pairi pari zvino, Caps United yakabuditsa ngezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu. Fungai tosawo kwashui uyo anotaura akamirira varairidzi vemakepekepe anobuditsa pachena chinangwa chavo iko zvino.
Because my cup king, saka already we are meant to be cup kings and we are cup kings. So we have to relive those moments again. It is the team which my level is. I know the kind of team you know some.
Mumwe muteveri wema Green Machine va Prosper Munyuki vanoti mukombe ndewavo vachiwedzera ivo kuti muAfrica vachavaona gore rinouya.
Izi mama team yesa nogona mahombe akabuda. Saka team asara inogona iCaps. Shabani Mine tingoziva kuti hai team zvayo but tikuziva kuti chi Caps yakahwina. Plus izvi chichaona kumberi chinobudirira kukagwa kuti yaenda ndokwati kwati chatafi chinangwa chedu. Takuto prepare kudzara kuenda kumberi pose dzakahwina kudara.
Sima Green Machine anofarira kutanga vabuda vasina mavanga muma Glass Stadium umo zvikwata zvakawanda zvinowanzobudamo zvine mavanga. Pamusoro pezvo, Shabani Mine iri kupihwa manyawi nemarovero avakaita Bantu Rovers 3-1 zvonrapera apo vakashanya kuBulawayo. Asi chikwata chinokunda pakati peShabani Mine neCaps United chichange chakamirirwa nezvimwe zvikwata masemifinari kusanganisira chikwata chichakunda pane mutambo uri muRufaro Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318.
Nzwisa yekambo sendekera kubva kuna Ja Praiser. Sezvongo yedu yapera, regai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaitwa kuSouth Africa. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reZANU PF. Vanoda kuenda kunogara muAmerica vokurudzirwa kunyorera muchirongwa cheDiversity Visa Program. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.